vamwe vanoti vanozive zvinodiwa pamutungamiriri wenyika nokudaro vanotarisa kukunda musarudzo iyi. Vamwe avo vane makore makumi matanhatu nemanomwe vanoti pavanhu vose vari kukwidza ndivo chete vanotarisira kukunda nekuti vane ruzivo rezveupfumi hwenyika uhwo vanoti hunoda kugadziriswa kuitira kuti vanhu munyika vave neupenyu hwakanaka. Vanoti kuti nyika igadzirisike inofanira kutungamirirwa nemunhu akadzidzira zveupfumi hwenyika uye ane nhoroondo ine umbowo hunotsvagika kuti akamboshandira mune zveupfumi hwenyika.
So when you look at our candidates, given that I'm a presidential candidate, I won't go into detail, but process-wise, if I were, as I do, I'm a voter, so I'll call 23 people, 23 people including myself. I'll put them, line them up, and then I'll look at their promises as one component. I'll then look at their history as another component. Because when he stresses me history, unonzi wakamboita chii. Evidence kuti unogona kuita basa ringafanira kuita kugadzira ikonomi yedu iri kubva kupi, wakamboshanda pai, unoziva kuti ikonomi inoshanda sei, unoziva kuti investment zvinoreva chii, mainvestors anotsvaga chii, unonegosheta nawo sei, mabhengi nyaya yemari zvinombofamba sei, wakamboshanda ikoko here, ndiani angataura kuti waigona basa racho. And that's what you have to do.
Vamwe vakamboita gurukota rezvemaindustry nekutengesera nedzimwe nyika muhurumende yezanupf muna 2000 kwenguva pfupi. Vakabuda munyika vachiita zvekutiza vachiita havaikwanisa kushanda nehurumende yaimbova yemutungamiriri wenyika varobert Mugabe. Vakamboshandira bhanga repasi rose reworld bank, bhanga rebudiriro muafrica reafrican development bank kusanganisira international finance corporation. Mumwe mutsigiri wamoyo vaantony mushanduri vanoti sezvo mutungamiriri weapa ari munhu ane ruzivo munyaya dzezveupfumi, ndivo chete vanogona kugadzira upfumi hwenyika kana vakakunda musarudzo.
So munhu ane understanding, yatingati pachangu understanding about economic issues and his track record from all those institutions that atawa proves kuti yes, munhu anozvikwanisa. And the stage yatava as a country, tinoda munhu ane track record kukwanisa kugadzirisa ikonomi yezimbabwe. Deno vati tingaonawo chikunda deno tiri kufamba navo zvadai. Tiri kuona kuti patiri kufamba pese vanhu vari kutambira vava kunzwisisa kuti 2018 is about the economy, not about anything else.
Vamwe vanoti kana vakapinda panyanga vachatanga kugadzirisa makambani ehurumende avanoti anofanira kushandirwa nevanhu vane ruzivo rwebasa, kwete kupinza vanhu pachizivano nezvematongerwo enyika. Vamwe vanoti kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika vachaita kuti vanozoita makurukota ehurumende vatsvage basa vachinyorera tsamba dzine magwaro edzidzo anoenderana nebazi nebasa ravanenge vachida kuzoita, kwete kuti vasarudzwe nemutungamiriri wenyika kubva kubato rinenge rakunda. Vanotiwo hurumende yavo icharwisa huori kuitira kuti vanhu vakwanise kurarama zvakanaka vachienda kumabasa apo vanenge vamutsa maindastiri. Mutori wenhau dzematongerwo enyika vatatenda Chitagu vanoti kunyange hazvo vamwe vane ruzivo nepfungwa dzakanaka dzokugadza upfumi hwenyika vane mutoro wakakura kuti vakunde musarudzo nekuti vane rutsigiro rushoma nenyaya yenzira yavanoshandisa kutsvaga rutsigiro.
Ndinoona vane mutoro mukuru nokuti maitiro vari kuita politiki dzavo akafanana nekumafirst world developed states. Muzimbabwe vanhu havasati vajaira maitiro epolitiki idzodzo, vajaira maitiro epolitiki dzakudhara, uye vanhu vanosapota mapato aakanyanya kujaira kare, zvokuti tinoziva hedu kuti vangosana mwoyo. Munhu ane CV yakakura ndi-technocrat, but kuti handione vachibudirira kuwina tichitarisa futi nevanhu vashoma vanouya pamakambeini avo semusangano wakaita kuno kumasvingo wakaona vanhu 11 gumi neumwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vamasimba gonese vanotiwo makwiti musarudzo yemutungamiriri wenyika ine mabhiza maviri anoti vane zonjamisa veMDC Alliance navaemarson Mnangagwa vezanupf avo vane vatsigiri vakawanda munyika. Vagonese vanoti vamwe vanogona kukundikana musarudzo nekuti vanhu vazhinji munyika vachiri kuvhota vakatarisa mapato ane mukurumbira. Asi vamwe vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vakura mune zvematongerwo enyika zvekuti havatangotarisi mapato makuru chete. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandhi Maramba.